varikukwikwidza musarudzo dedare reparamende vakazvimirira kumwenezi westi vachafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU-PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they invited the national executive the youth league kuti izovakampenera pamaranda number 1, so they were addressing wachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after apedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei chafadzo, vanhu vakabvumira, so vakabhwekana nazvo. So they started following motokari yangu, mota yachona ndeyesilva, yesilva. So vakaitevera mota iyoyo, they thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupeisira, ndopavakasva vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwamaranda. So then about 10 kilometers away, ndopavari kunzi vakaipisa.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriro wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda kwashe Dzewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na National Spokesperson, ataurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhirizhonga idzi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBhindura kumasvondarini Central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU-PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBhindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU, kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew, musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa. Takanomangara nyaya iyi kucentral police.
Asi vaMandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeCCC.
Kana pakatowana ndanga nditori ndakatozorohwa nevamwe vacho vachiti ndimi makaronga kuti munhu aroi kuza kunzi akarohwa kubvawo kumapasitu apa inini ndanga ndakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reCCC kuchuru mumusha weushe hwekunze muguta reHarare vatrafi wechikomo vanoti vatenyerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANU-PF.
Vanga vaita mawiponi, vanga vaita mabhemba nematombo nemamacheche. Vatematema motokari yangu, vaputa skiri yekumberi neskiri yekurudyi dzemotokari, vobva vaisa mamhiziri pasi, mashanga pasi vobatisa moto yangu. Vatoita mashanga pasi vobatobatidza moto, saka tazodhiraivha zoita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunese. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.